Mukuru wevatongi vedare repamusoro kana kuti Judge President vaGeorge Chiweshe vati vachatora mutongo wavo nemuvhuro svondo rinouya panyaya yakakwidzwa kudare navakunonga. Vakunonga vakaenda kumatare vachiti havafanire kubviswa mucheche Anglican, asi zvikonzi zvakaenderera mberi nekuvabvisa zvechisimba zvichitevera mutongo wedare repamusoro-soro uyo wakati vakunonga havakodzere kuti vave muridzi wezvivakwa pamwe nemidziyo yecheche Anglican sezvo vakange vasisiri nhengo yechechi iyi. Vachiweshe vati vanoda mukana wekumboongorora zvakasvitswa kudare nemagweta avakunonga pamwe nemagweta ari kumirira Bishop Chad Gandia. Avo vakanzi nedare repamusoro-soro ndivo vanofanira kunge vachishandisa zvivakwa zvechechi yeAnglican munyika yose. Rimwe remagweta avakunonga vaJonathan Samukange vatsinhira zvataurwa nemutongi wedare.
Tapinda mumatare judge wareserva judgment wati vachazotipa judgment muswaya 10.
Vaenderera mberi vachiti hapana vanhu vari kuboka ravakunonga vanofanirwa kuramba vachibuditswa zvechisimba mumachechi nezvikonzi sezvo vachiti magweta avaGandia akasvika kudare nemaoko akasviba mushure mekunge zvikonzi zvaenderera mberi nekubvisa vakunonga paAnglican Cathedral zvechisimba. Vakunonga vatoenda kumatare pamusoro penyaya iyi. Asi rimwe remagweta avaGandia, Advocate Tavani Mpofu, vati zviri kutaurwa navakunonga kubudikidza nemagweta avo hazvina musoro. Vampofu vati vakunonga nevatsigiri vavo havafaniri kutombotsika muchechi dzeAnglican.
He's not entitled to do that. He's not entitled to get into the cathedral. That is my view on it. No. So I don't think we'll be seeing that happening.
Mumapepa ari pamberi pedare, vakunonga vanoti havafaniri kubviswa muchechi yeAnglican, vachiti nyaya yechechi yeAnglican yakangofanana nechirongwa chehurumende chekugovera upfumi kuvatema cheindigenization pamwe nechirongwa chekugovera ivhu kuvarimi vechitema. Asi magweta avaGandia anotiwo vakunonga havasisiri nhengo yeAnglican sezvo vakavamba imwe chechi pavakabuda muchechi iyi makore mashanu adarika. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare repamusoro nhasi, nhengo dzeMDCT 26 dziri kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muHarare gore rapera dzingangotambe kisimusi dziri mujeri zvichitevera kumbomiswa kwaitwa nyaya iyi nedare. Mutongi wenyaya iyi vachinembiri Bhunu vati vachatora mutongo wavo pazuva ravasina kutara pachikumbiro chakaitwa nenhengo idzi chekuti dzipihwe mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso. Zvichakadai, MDCT inoti kune nhengo dzayo nhatu dzinoti vatichaona Gombingo vaChriston Banda pamwe navamasimba Madombwe vasiri kuzivikanwa kuti varipi zvichitevera kupambwa kunonzi kwakaitwa nhengo idzi kuGadzema Township kuChegutu neZuro nevanhu vanonzi inhengo dzeZanu PF dzinozivikanwa dzaifamba nemotokari chena yemhando yeEl Grand. MDCT inoti iri kutyira upenyu hwenhengo dzayo dzakapambwa idzi. MDCT inotiwo kupambwa kwakaitwa nhengo dzayo kuChegutu kurohwa kwakaitwa vatsigiri vayo nemasoja kuZhombe pamwe nenyaya yemhirizhonga inonzi iri kutaurwa nezvayo nemutungamiri wevarwi wehondo yechimurenga vaJablanus Banda kunyanga kunoburitsa pachena kuti ZANU PF haisi kuda sarudzo dziri pachena idzo dzakatarisirwa kuitwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.